manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 21 2019 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumuzinda wemutungamiri wenyika weState House. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yekukokwa kumusangano uyu uye umiriri webato ravo uchange uri kumusangano uyu. Asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Ngonzora vaudzawo Studio 7 kuti havana kuwana tsamba yekuvakoka kumusangano uyu vachitiwo iwo kunyange dai vanga vakakokwa kumusangano sebato vanga vasiri kuenda. MDC yava Nelson Chamisa haina zvakare kupinda musangano wekutanga wakaitwa navaMnangagwa nevatungamiri vemamwe mapato kutanga kwemwedzi uno. Bato iri rinoti rinopokana nenyaya yekuti misangano iyi iitirwe kuState House ichikokerwa navaMnangagwa avo MDC inoti haicherechedzi kuti ndiwo mutungamiri wenyika. MDC inoti panofanirwa kuitwa nhaurirano dzinokokerwa nemunhu asina kwaakarerekera uye dzichiitirwa kunzvimbo isiri muzinda weState House. Vemakereke vari kuedzawo zvakare kuita misangano yekuyananisa vezvematongerwo enyika nechinangwa chekuunza kugadzikana munyika. Makereke aya akaitawo musangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika, asi vaMnangagwa havana kuenda kumusangano uyu. Asi vakatuma sachigaro webato ravo amai Opa Muchingurika Shiri kuti vavamirire. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council uyo unonzi uchaziya nzira dzekuita nadzo misangano yeCongress kubva kumatunhu maduku kusvika kumusangano mukuru wenyika yose. Munyori mukuru weMDC vaDouglas Ngonzora vanoti musangano wemangwana uyu ndiwo zvakare uchabuda nezuva rekuitwa kwemusangano mukuru weCongress uyo uri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vanotiwo musangano uyu uchatarisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya yemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Utungamiri hwebato iri mumatunhu akawanda hunonziwo hwatotanga kusoserana nzira uchiedza kuvharirana kunze zvikuru pakusarudza vanhu vachakwikwidzana nemutungamiri hwebato iri paCongress vaChamisa. Asi vaMonzora vanoti bato ravo harisati rabuda nenzira dzichateverwa pakudoma mazita evanhu vachakwikwidzana muzvigaro zvakasiyana-siyana, vachiti izvo zvinoitika chete mushure memusangano wemangwana pachiteerwa bumbiro rebato. Ngatinzwei vachitsanangura.
Bongo tine musangano we National Council wekutanga gore rino. Misangano we National Council inoitwa after 3 months dzega dzega zvichireva kuti pagore tinoita misangano iyoyo kana kuti ka 4. Musangano wakakosha nokuti tine zvinhu zvakati kuti zvatida kuti tikurukure nezvazvo. Chekutanga tiri kuda kutaura nenyaya yezvakaitika munyika muno mumhirizhonga yakaitika nekusungwa kwakaita vanhu nekukwadzwa kwakaita vanhu. Tichipa vanhu wedu gwara rekuti tichafamba sei kubva pari zvino. Chechipiri tiri kutaura nenyaya yokuti strategy yedu isu CMDC kubva nhasi kusvika patichasvika kusarudzo dza 2023 tinenge tichifamba sei kuma district kuma wards kuma provinces pamwe chete neku national yatinoti strategic plan. Saka tichiturira ku national council nokuti takaita inonzi strategic planning se national executive pamwe chete ne national standing committee. Saka takunoiturira kuvazhinji kuti vaone kuti zvatakaita ndizvo here kana pane zvinoda kugadziriswa zvobva zva gadziriswa. Chirikoiti kunokurukura zvakare nenyaya yekuti Congress yedu iriko gore rino. Congress iyi iCongress yokuti panenge pachisarudzwa vatungamiri vakuru kubva kuna president kusvika kune nhengo yekupedzisira yestanding committee.
Tiri kutoona patoita kutaura kwakasiyana siyana imo mumapepanhau nemumasocial media vamwonzura. Vamwe vachitaura kuti kune kwatone kusarudza nyama nerupanga kuti ninga hafananga achipinda kukwikwidza musarudzo kana kuti kupinda mucongress nezvimwe zvakadaro. Tiri kunzwa kuti muri kutodaidzwa kumatunhu muchigadzirisa nyaya idzi. Zvakamira sei?
Nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vanotya kupinda mumakwikwi. Vanotanga kugadziridza nyaya pangava pawadhi. Anotanga kuti chairman wepano havakwikwidzi ndanzi nevatungamiri. Ndinofanira kunge ndiripo kumaprovince nekumadistrict ndizvowo. Kunational kunenge kwaanazvowo zvekuti chakati hachibatwi chakati. Ndizvo zvatichakurukura mangwana izvozvo. Nokuti isu seMDC tine gwaro redu rinonzi constitution. Ndiro ratinenge tichiparurira vanhu iroro tichivataurira kuti zvichafamba zvakadai 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 zvakadai. Vanhu vasateerera zviri kubuda muma social media zviri kubuda muma WhatsApp muma Twitter nokuti muma Twitter imo nemuma WhatsApp munopindira vavengi vebato redu vorwisanisa mutungamiri uyu nemutungamiri uyu.
Saka chii chamungataurira nhengo dzenyu matunhu akasiyana siyana nekuti mune mamwe matunhu vatotanga kuti hatisi kubvumidza vamwe kuti vange vachinominatwa kana kuti zita ravo ringe richipinzwa muheti kunze kwezita remutungamiri webato chete?
Izvozvo vakandemiri ndingangotaura zvangu zviri general. Chekutanga ndechekuti bato redu rine constitution. Ndo zvatinenge tichiremindana izvozvo. Kana munhu aine munhu anenge achitsigira anongotsigira munhu wake iyeyi. Anogona kurekruta kana kumobilaiza vanhu kuti handei tinovhotera nhingi, kwete kurambidza vamwe.
Munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa nhasi. Vazhinji vanoti vaMugabe vakakwanisa kuunza hurumende yekuzvitonga kuzere pavakatanga kutonga, dzidzo, ivhu kuvatema uye nekuremekedzwa kwenyika kunyanya dzemuAfrica. Vamwewo vanoti vaMugabe vaitonga nechisimba uye vakauraya upfumi nekumbonyekedza kodzero dzevanhu. VaMugabe vakabviswa pachigaro nemauto munambudzi 2017. Mutungamiri wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vaMugabe vane zvakanaka nezvakaipa zvavakaita asi vazhinji vanoshishikana nekutyora kodzero kwavaiita. Marvelous Musanganya weStudio 7 abata vaMaduku kuti tinzwe maonero avo.
VaMugabe chinhu chavakanyanya kuti chandei ndikatarisa ndoti vatadza ndezvekuti sezvati kuti havaiko zvinozvi kuti zuva rekupemberera bhedhidhei ravo harina kuzowana huremu nekuti vanhu vanenge vachingotarisa nyaya yekuti vaingoda kuita ivo chete vanotiungamirira. Utungamiriri hwavo havana kumbobvira vaonawo umwe avanoti vaimupa masimba kubvira vanga vari mavice president avo kana kabhineti yavo vaingoramba vachikudzira simba richiramba pavari ivo chete chete. Number one. Number two, ndinoratidza kuti chinhu chavakanyanya kukanganisa pautungamiriri hwavo ndechekuti havana kumbobvira vabvumidza kuti vanhu vaivapikisa pautungamiriri hwavo vararame, hatiti mahuman rights, vazhinji vane upenyu hwakaparara pavaida kupikisana mugabe. Saka ndochinisa vandirine chavakanyoka ngekuti vanhu vakawanda vakatoshayika tingati vakadisappear. Zvishayikwa kana kukuvadzwa nekuda kwemaitiro ava mugabe kuti vamugabe havapikiswi vainya kuda kuti vaite one party state kuti Zimbabwe ingaingotungamirirwa nemunhu umwe chete. Yeti nguva yataakurarama inguva yekuti oya kutarisa kuti nyaya dzejekerere, nyaya dzegusha ruzhinji, nyaya dzekutambirawo pfungwa dzevamwe yatingati coexistence netolerance. Vamugabe vanga vasina pfungwa idzodzo. Saka izvozvi zvipava tiri kuti vakarangarira zuva ravo ndizvo zvatinofungwa dai vatungamiri vanozouya kusangasangana pano vamunangagwa nevamwe vari kuda kuzoita vapurezidenti vazive kuti kodzero dzevanhu dzinokosha. Upenyu hwemunhu haungafanani newehuku kana hwemombe kana hwemhuka hunongoparara.
Tichiona kuti vamwe vanhu vazhinji vakafara pakabviswa vamugabe pachigaro, asi pari zvino vanenge vari kuti ivo vamugabe vaive nani pane dzimwe nzvimbo. Chii chasanduka pari zvino?
Ndingangoti panga pachibviswa vamugabe pachigaro vanhu vakanyanya kutarisa zvakanyanya vachifunga kuti pamwe vamunyangagwa vane zvavachazoita. Zvatiri kuona kuti zvizhinji taingofungidzira zvakafarira inonzi n'anga inobata mai zvakawanda zviri kuti hurumende yanhasi iri kutadza kuita zvekuti ndopatinenge takuona kuti zvataishoropodzawo vamugabe zvatanga tichifungidza vamugabe vari kutadza zvimwe zvacho vanga vatori nani dzimwe dzenguva kune utungamiriri hwatiinahwo.
Zvii zvamungati imi vakanyanyogona makatarisa mabasa avakaita tichitarisa zvataakuona mazuva ano pasi peutongo hwavaEmmerson Mnangagwa?
Tingati vamugabe chinhu chevakanyanya kugona chandinotiwo inini vakakwanisa kuti munhu anogara muZimbabwe vakakwanisa kupa vanhu yatingati sense of pride kana kuti munhu kana ari eZimbabweni anonyatsa kufunga anozvikoshesa kuti aiwa inini ndakamira ndinozvitonga. Muri kutona kuti vazhinji vechidiki kana revazhinji vanoita kana even zvematongerwo enyu kana zveupfumi vane self confidence dzakanyanya yatingati sovereignty. Saka self belief ndochinhu chandinoona chavakanyanya kuita nekuti munoona kuti nguva zhinji vamugabe pavanenge vachidhila nenyaya dzavo dzematongerwo enyika vairamba vachisimbisa nyaya yekuti isu sevana veZimbabwe, isu semaAfricans. Saka vaipa kapfungwa kekuti uzwi kakudada kuti ndiri muZimbabweni. Ndinoona kutiwo vamwe vazhinji vari muAfrica kunyanya dzimwe nyika vaitoshuvira dai vapurezidendi wavo anga ari vamugabe nenyaya yematauriro avanga vachiita kana kuti maadresi ravaiita nyaya dzatingati dziya dzepatriotism dzekuzvitonga.
Vanga vari vaClarice Maduku, mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuChipinge. Kunyange hazvo hurumende ichipemberera zvisungo zvakadzikwa nebhanga guru renyika nezuro ichiti zvichavandudza upfumi hwenyika, dzimwe nyanzvi dzinongorora nyaya dzezveupfumi dzinoti zvisungo izvi zvichabatsira chete kuuraya upfumi hwenyika. Gavhana veReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vakazivisa nezuro kuti uremu hwebond note hauchaenzani nehwedhora rekuAmerica zviri pamutemo. Vakazivisa zvakare kuti vemabhizimusi vava kubvumidzwa chete kutara mitengo vachishandisa mari yeRTGS dollars. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Manduna, avari kuita zvidzidzo zvavo zvePhD paHoward University muAmerica, vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti havaone matanho ava Mangudya aya achibatsira zvachose.
Zvakataura vamangunja nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina. Vakabvuma kuti rate ritange kuflota, vanhu vachitenga willing seller willing buyer, and parallel market ndo inenge yakudictator rate. Saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe zvicharava kuti mari inenge ya freely available muekonomy. Asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi. Vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi, vakaramba vakabatirira 1:1 fiction. So it was very reactionary of Mangudya kuti aite zvaari kuita. Number 2, vabva avhura musuo kune rimwe dambudziko redolarization. Dolarization yes inobatsira nyaya dzestability, asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu. Muchiri kuyeuchidza dambudziko redu rari kuti macosts evanhu anenge aa maus dollars, and so hatisi nyika inoproducisa maus dollars. Saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakuwacha madhola nesipo nedambudziko kwa madola. RTGS yatanga kuluza value because of inflation yatukudza kuti yasvika 10 year record. RTGS yatanga kuluza value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina ma reserves ekudefenda local currency. Saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy yoyi. Ndokuona kwangu.
Asi pana chinhu chimwe chete here vamanduna chakaitwa navamangudya nezuro chamuri kufarira.
Hapana. Apana, because ndona vamangunja should have put all options on the table. Kwete zavaru kuita, zvipuda kubatirira bond iri. They are prolonging life re bond. Inda kafara zvikuru nezvutaura biti. Achikunza kuti kusei muzuri kutaura nyaya yerand. Kana monetary policy ichikunetsai. We must never lose sight of context when we discuss this thing. How many currencies have we had in the last 20 years? No context yacho and one wane confidence here. Nya this is nya the confidence. Yevanhu vachaita ninyu whatever RTGR RTGS dollar tapa mapera check chichi kwese kwatakabva. Ende handioni pachita confidence itsva pavaruma ne ZANPF panyaya dzemonetary policy. Saka ndowira nezvokutaura vana biti kuti de manini kuoutsource nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai.
Saka murukuti nyaya yerandi dai vamboibatao inyaya ingabatsira zvikuru kuti Zimbabwe ipinde mu Rand Union.
Not that I'm fixated kuti ngatipinde mu Rand iroro. Asi ndinoti tingade tichidiscussa ezema options angashande.
VaCalvin Manduna vanongorora nyaya dzezveupfumi vanga vachitaura namutungamiri Nkomo Studio 7 vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitambo muSouth Africa amai Thokozile Hlasa vanoti vari kuenda kuSwitzerland kunotsigira mumhanyi Caster Semenya, uyo akatarisirwa kupiwa mutongo unorambidza vanhukadzi kuti vange vaine simba rinoenzana nevanhurume mumiviri yavo kana kuti testosterone levels. Vachitaura pamusangano nevatsigiri vavo, mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vati nyika yavo iri munzira yekusimukira munyaya dzezveupfumi. Asi vanopikisa vanoti zvikwerete zvenyika iyi zviri kuramba zvichikwira munguva yeutongi hwavaSall. Vana veZimbabwe vakawanda vanoti vari kushuvira kuti dai munyika maitwa nhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Izvi ndizvo zviri kukurudzirwa nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemapato avo, vachiti iyi ndiyo yoga nzira inokwanisa kugadzirisa matambudziko ari munyika ayo anosanganisira ezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutanga kwemwedzi uno vakashevedzera musangano wekutanga hwenhaurirano dzakadai uyo wakapindwa nevemapato ezvematongerwo enyika kunze kwebato guru rinopikisa reMDC nemutungamiri waro waNelson Chamisa. Vemakereke vakashevedzerawo musangano wenhaurirano asi vaMnangagwa havana kupindawo mumusangano uyu kunyange hazvo vaChamisa vakapindawo rwendo runo. Asi vakawanda vanoti neimwe nzira vaMnangagwa vakapinda musangano uyu sezvo vakanga vakamirirwa nasachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. VaMnangagwa vanonzi vashevedza zvakare mapato ose akapinda mumusangano wekutanga kune dzimwe nhaurirano dzechipiri dziri kuitwa mangwana idzo dzinonzi dziri kuitirwa zvakare kumuzinda wavo weState House. Kunyanga zvemamwe mapato audza Studio 7 kuti achaenda kumusangano uyu, MDC inotungamirwa navaChamisa inoti zvakare haisi kuenda kumusangano uyu. Izvi zvave kuita kuti vana veZimbabwe vabvunzane zvakare kuti saka matambudziko ari munyika anogadziriswa sei kana paita kudhonzerana kwakadai. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMwonzora kuti sei vasiri kuenda kumusangano uyu.
Nezvikonzero zviviri. Chikonzero chekutanga chokuti hatina kukokwa kumusangano iwoyo. Ndinofunga kuti musangano uyu wangokokwa mapato akaenda pamusangano wekutanga wakadedzwa kuSwitzerland. So atika kwansi kuti tiende isu tisina kukokwa. Hakuna message atakapiwa yekuti tiwe ikoko. Chechipiri ndechokuti isu se MDC tinofarira kuti tinge kuine nhaurirano munyika muno. Makakava akawanda ari munyika muno. Asi kuti nhaurirano idzi dziite nhaurirano kwadzo, panofanira kunge paina mutongi gawa. Kwete kuti pange pachiitwa pachicheiwa kana kuti pachitungamirwa nawo munangagwa pachavo, nokuti ndipo patiri kupfokana ipapo. Tine zvatiri kupikisana nazvo navo, maitirwo akaitwa maelections, mafambisirwo ari kuitwa zvinhu, maurayirwo ari kuitwa vanhu, kurepewa kana kubatwa chibharo kuri kuitwa vanhu nemasoja nevasori pamwe chete nemapurisa. Saka tinoda kuti tiite nharirano paina mutongi gava. Hachizi chinyowani kuti tiite mutongi gava munyika ino yeZimbabwe. Takamboita vambeki, tikaita vazuma, tikaita wakawanda wanda vakuru vakuru vezimwe nyika vaiuya wachizoita vana mutongi gava.
Vachuma vamunangagwa vari kudaidzira kuti munyika munge muine nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Zvimwe chete zviri kutaurwa neMDC vari kudai paita nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Nhaurirano dzashevedzerwa, havachada kuenda. Munotiwo.
Inini zvino ndishungurudza chaizvo. Mukoma wangu is a learned colleague and party yavo yakazara vanhu vakadzidza chose magweta ane mukurumbira wakakura chaizvo vechiludwa na advocate Chamisa chaiye and pamusoro pazvo ari mufundisi futi. Asi zvavanozoita uko ndinoperegwa nesimba kuti shua tiri kufamba pagwara rime chete here kana kuti tarashikarana pakati perwendo redu here pano hapa. Ndichireva kuti tinoziya kuti constitutional code ndiyo code hombe muno munyika yeZimbabwe. Yakataura ikapedza kuti awa election yahwinwa na vamunangagwa. Saka iwo semagweta, I thought they would understand it even better than everyone and interpreted kuvanhu vari pasi kuti vanzwisise kuti aiwa kwegore rino rake ndi18 izvi zvavharana izvi. Ngatichienda mberi tichigadzira gore ra2023 uku. Then that way we could start talking. Madhaloga ari kushedzwa naPresident Mnangagwa haasi madhaloga ekunotaura chinhu chakafura kare kukotuko kukonkotuko. Idhaloga yekuti naiwe uchionai Zimbabwe iyakuda kuparara iyi. Toita sei sevana veZimbabwe tose, because before you are MDC, before you are ZANU-PF, uri muZimbabwe.
Ndizvozvo, vamonzora pindiraitinzwa.
ZANU-PF inonyatsozviziva kuti haizi nyowani panyaya yekutaurirana uku. Muna 1978-79 yakaenda kuLongest House Conference pamwe chete nemapato angakasiyana vanosanganisira vana ZAPO, vana Rhodesia Front, vana UANC. Inonyatsoziva iyo kuti nhaurirano idzi dzakadzina mutongi gava. Havana kuenda vachinocheiwa naSmith. Vakacheiwa nevamwe vanhu vasiri vana Smith, vasiri vana Mugabe, vasiri vana Ngomo. Tikabvapo tikaenda kunhaurirano dza2008. Pano takacheiwa naMbeki nevamwe vake kukazoya vazuma. Nhaurirano dziri serious, nhaurirano dzine musoro, dzinoitwa paina mutongi gava. Saka hatifaniri kuita kuti vamunangagwa vaite zviya zvokuti vobika doro ravo, vomwa doro ravo, voridza ngoma yavo, votamba ngoma yavo, vobudirirwa neshavi ravo. Ndo zvavari kuita iko zvinezvi, kuti ivo mutambi wetsiwa kana kuti mutambi webhora woda kuita referee zvakare. Ndipo pane kupokana ipapo.
Maita vamonzora rakaitinzwe kuna Vachuma. Vachuma, chii chiri kuita kuti bato renyu rirambe kuti pange paine mutongi gava kana zvinhu zvese zviri pajekerere?
Right. Chekutanga, President vamunangagwa vakadaidza macandidates ese anga ari muelection ya2018 kuti vaite map out kuti raiti nhai tinoibata sei, toita sei, toita sei. Asi bato ramukoma vangu rakabva rarama kuenda ipo paya kunogadzirisa program kuti tinozotarana sei. State House haisi ZANU-PF HQ. State House, as it is said, it is a state house. So their state, yes, they munhu wese muZimbabwe wese, whether MDC or ZANU-PF or ZAPU or whatever other party. Saka iyaya venue ndiyo venue iri correct kuti vanhu ngavaende kunosangana ikoko because tiri kutaura nenyaya yestate yedu, tiri kutaura nenyaya yezimbabwe yedu iyi. Saka hainei nenyaya iyoyo, and then nyaya iri kutaurwa nemukoma wangu manje wekuti vabuda mutongi gava dai vakaenda kakufirst meeting iyoyo, then ndopavakafanirwa kuita kumap the way forward because vamunanga kavatadza vanhu first meeting yavo kuti vaititaura netione kuti tiri kufamba sei, tiri kuita sei.
Vanga vari nhengo yezano PF vaJoseph Chuma vari parunare kuulawayo. Manzwo zvakare kubva kumunyori mukuru weMDC vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Vasingaone vari kukurudzira hurumende nemasangano akazvimirira kuti vavabatsire nemabhuku emhando yeBraille kuitira kuti vana vari kukura vava nezvekudzidzira nazvo muzvikoro. Masangano anomirira vasingaone anoti zvakakosha kuti mabhuku emhando yeBraille awanikwe nyore kuitira kuti vana vasingaone vava nedzidzo inozovabatsira muupenyu hwavo mune ramangwana. Mashoko aya anouya zvichitevera kucherechedzwa kwezuva reWorld Braille Day uko kwakaitwa nezuro. Reichoto weStudio 7 ataura nenhengo yeCenter for Disability and Development vamasimba kuchera kuti tinzwe nezvezuva reWorld Braille Day pamwe nezvishuviro zvevasingaone.
World Braille Day izuva rinopembererwa pasi rose musi 4 January. Musi 4 January ndo birthday raanonzi Louis Braille. Louis Braille ndiye akauya nerunyoro rwebhuku runoshandiswa nevanhu vasingaone kuti vange vachikwanisa kuverenga. Saka idzi dzanga dzamhemberero dzekupemberera World Braille Day yakavako musi 4 January.
Vateereri vangade kuziva vakuchera kuti zvishuviro zvenyu zvanga zviri zvei pakupemberera zuva iri.
Chekutanga kuti vana vasingaoni vange vachikwanisa kuendera mberi nedzidzo. Zvakakosha kuti Braille inge ichikwanisa kunge iriko kuzvikoro kwavanodzidza. Chechipiri ndechekuti zvimwe zvidzidzo zvatinoita zvingava metsi kana kuti agwe masaienzi even news zvidzidzo zvinokwanisa kutodzidzisikawo neBraille, asi tinoona kuti mazuva ano Braille yanga isingatanyanyi kukosheswa. Saka shuviro yedu ndeye kuti tinge tichikoshesa Braille, tinge tichitsvaga nzira dzekuti Braille iyi inge iriko kuzvikoro kunodzidza vanhu vasingaoni kuti vange vachizokwanisa kuverenga nekunyora nerunyoro urwu, nekuti kubudikidza nekuverenga neBraille ndopavanokwanisawo kudzidza vana verengo nezvimwewo zvakadaro.
Muri kuwana rubatsiro rwakadii kubva kuhurumende?
Ndingati nini rubatsiro rwatiri kuwana rushoma. Sekuziva kwenyu kuti hurumende inenge ichingochema mari, ndo dambudziko ratiri kunyanya kusangana naro kuti hurumende inenge ichichema mari. Asi isusu shuviro yedu yanga iri yekuti dai hurumende yadzidzisa vamwe vadzidzisi vakawanda kuti vange vachikwanisa kuziva Braille uye kuti vange vachizokwanisa kuidzidzisa muzvikoro.
Hurumende inogara yakachema nerekuti zvaina mari yekuti iite zvinhu zvakawanda. Saka imimiwo sevanhu vane ruzivo nedambudziko iri, zvii zvingaitwe nenyika mukugadzirisa dambudziko iri?
Ya, chekutanga ngativirirana kuti mari hatisi chochinhu chikuru chinenge chichidiwa. Chekutanga maonero atingati mapositive attitudes ndo anenge achidiwa. Kana tichiti hatina mari yekuti zvinhu zviitwe, iko zvino hatitombozivi kuti vanhu vacho vasingaone vari muzvikoro vangani, hatitozivi kuti vanhu vakaremara vari munyika munomu vangani. Hapana kana census yato yaitika kuti vange vachiverengwa tinge tiziva kuti vangani. Saka zvinhu zvakadaro ndo patingazotanga kutangira kuti chero mari yacho kuri kuti tiri kuitsvaka, tinenge taakuziva kuti tiri kutsvaka marii. Nyaya yekuti hatina mari inongotaurikawo zvayo, asi tikavabvunza kuti oright mari yachona inodiwa i mari vanenge vasingatozivi. Saka ngatitangire pakutomboziya kuti vanhu vasingaoni vari munharaunda vangane, vari kuzvikoro vangane, vangangoda rubatsiro rweBraille, tochizoendera mberi tichitangira ipapo.
Pane kushushikana kuripo kune avo vanoda kuita mabasa ekutora nhau asi havana ruzivo rwokushandisa Braille, zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Ndingati zvandataura zvazvo kuti Braille inofanira kutanga kudzidziswa kutanga kuzvikoro zvepasi ichiuya kusekendari nekuzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Tikadaro zvinozotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuvana vange vachizokwanisa kushandisa Braille. Pare zvino dambudziko riripo nderekuti dzimwe nguva zvikoro zvazvo zvepasi vashoma vanokwanisa kudzidzisa Braille, vashoma vanonzwisisa Braille. Saka ndotangirei pasi, titangire nevana vanenge vachiri vechidiki tichikwira kumusoro kuitira kuti zvinhu zvedu zvinge zvizokwanisa.
Vanga vari vamasimba kuchera nhengo yeCenter for Disability and Development vachitaura parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. musakangano wachirongwa chewomen's round table na 8 p.m. apo tiri kutarisa zvinoreva urongwa hwemari hwakaturwa nagavhuna webhanga guru renyika nezuro. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.